vazhinji vanoti sware Martin Luther King Jr. Day rinounza ndangariro pasi rese dzemabasa akabatwa navaKing avo vakasiya nhoroondo pasi rino yekurwisana neudzvanyirere nekurwira kodzero dzevatema. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDelbrie University kuOhio vanoti vaKing vakaita mabasa makuru munhoroondo yenyika yeAmerica.
Dr. Martin Luther King Jr. vane zuva ravo rinocherechedzwa musi womuvhuro January 16. Wanga ari mutauri watingati spokesperson weorganization yecivil rights movement muno muamerica, organization yairwira vakodzero dzavanhu vatema muno muamerica munomu. Saka izuva rinorangarirwa zvikuru nokuti vanga vasingati vanhu varovane, asi kuti vava nedzidziso yekuti aiwa tinogona kupesana asi tichinge tichibatana zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNebraska, mufundisi Eva Mudambanoki vanoti zita ravaKing rine nhoroondo inonetsa kukanganwa.
Zuva raMartin Luther King Jr. Izuva rakakosha muAmerica nekuti tiri kutaura nemuroti akashandiswa naMwari. Munozwisisa kuti upenyu hune urongwa hwaMwari, kana kuti muchirungu madestiny or purpose. Saka Martin Luther akasarudzwa naMwari waizwi pakati pevanhu munguva yake, achitaura achiti ndine chiroto chekuti mumakore achauya etariko zvino vanhu vaizenge vakuwadzana, varungu nevatema nemarudzi vachigarisana pamwe chete. Saka tinorikoshesa nekuti izuva iro tinorangarira kuroteswa kwake neizvakaita.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dondo vanoti semudzimai wechitema muAmerica vanotora mukana wanhasi kurangarira mazwi ekurudziro aipiwa veruzhinji navaKing.
Ndinorangarira quotation yavo yavanotaura nenhau dzokuti freedom haifi yakapiwa, rusununguko harufi rwakapiwa nemudzvanyiriri, asi kuti vari kudzvanyirirwa ndo vanotofanira kuti vatodhimanda kusadzvanyirirwa nevanenge vachivadzvanyirira. Saka inini ndicharisa Dr. Martin Luther King Jr. tichivapemberera, ndinotarisa kwandiri kugara nekwandakabva ndichiona zvinhu zvakafanana zvinoendera nemaererano ekushayiswa rusununguko. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to choose the party you want to choose, freedom of expression. Aya ndo mafungiro angu ndikatarisa nemapemberero atinoita Dr. Martin Luther King.
Mufundisi wekereke yeCovenant International Church Pastor Rebecca Makai vanotiwo kunyange muchitendero samufundisi wekereke yeBaptist Church vaKing vakasiya nhaka yakakosha.
Tiri kutaura tarisa zuva ranhasi tichitarisa chidzidzo chatingada kuti tione kuti tingadzidzeiko mune kubata kwakaitwa navaMartin Luther King. Tinonzwisisa kuti vakaita yatingati pachirungu impact kuvanhu nekuda kwezvinhu zvinenge zvishoma kana zvatingati zvakati wandei, katungamirira vanhu kutsvaka kutaurirana vatema nevachena pasina mhirishonga.
Masangano aimiririra vashandi emalabor unions muno muAmerica ndiwo akatanga kukurudzira kuti vaKing vacherechedzwe nezuva rezororo. Mushure mekushaya kwavaKing nhengo dzeparamende, vaJohn Conyers naSenator Edward Brooke vakaisa bhiri kudare reCongress kuti zuva rekuzvarwa kwavaKing riitwe zuva rezororo muAmerica. Dr. Martin Luther King vakaberekwa musi wa15 Ndira 1929 kuAtlanta, Georgia. Vakazopfurwa neputi vakafa musi wa4 kuBumbi kuTennessee muna 1964. Reverend King vaitungamira kuratidzira murunyararo kuti vatema vawane kodzero dzavo muAmerica. Muna 1964 vakapiwavo mubayiro wakakosha pasi rose weNobel Peace Prize. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zeninga.